Tirikuchemazvikuru kushaika kwa principal mabasa angariye principal weBulawayo Polytechnic. Angari muno aifarira kuita education, tingati mchirungu iwaze a lifelong educationist.
Sei mushidaro vamulokele.
Muno aida kuti Zimbabwe ive nerudzidzo rwakanaka, aikochesa kudzidza zvikuru. Muno aida kushanda zvikuru nevanhu.
Makashanda nawo here ivo engineer mabasa?
Ndakashanda naye zvakanaka. Panguva yandandiri chairman weparliamentary portfolio committee on teacher education. Saka ndiri kufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe. Ngaazorora murugare baba vamabasa. Mabasa akaita pasi pano, mabasa akanaka. Saka ndoti ngaazorora murugare.